isu same Desi Alliance atina kana nyika yatinoshanda nayo nekuti tingori party party yevanhu party yakaumbwa nevashandi party yakaumbwa nevagari party yakaumbwa nevadzidzi vanga vatambura nezviri zvinonetsa muZimbabwe ende nanhasi ndo vari kufamba mberi nechirongwa ichi munozviziva kuti mukuru wemastudents ese nyika yese weZimbabwe National Students Union atari mujere kutaura kwatiri kuita kunoko nenyaya iyoyo yezanu PF munoona vakuru vakuru vezcitu vana vamutasa everyday vanenge vachida kutokuwadzwa nehurumende yeyi ndo vanhu vakafoma party ndo vanhu vari kutungamirira agenda yenyika agenda yekuti tisunungure Zimbabwe ndo zvinhu zvatiri kutevera izvozvozvo
vari kuti bato renyu riri kushanda nesimba kukanganisa bato rezanu PF mune chokwadi here mumashoko aya
ivo zanu PF ndo iri kushanda nesimba kuzvikoromora yega zanu PF ndo iri pabishi rekushaudha vamwe vakaona mazuva pera kwakauya vanhu veANC vakatanga kushaudhwa vachipomerwa mhosva dzakasiyana siyana why ANC yakauya kuHarare isina kuenda kuvhindoko why ANC yakauya kuHarare isina kuenda kumaputo kana kuti isina kuenda kumaseru yakauya kuno nenyaya yekuti kuno vana vemumba vachema vana vari kurova mhere baba vamuka chibhebhenene kubhinya vana baba vamuka chibhebhenene kuponda vana saka ivo ndo vari kudeedza vekunze nenyaya yezviito zvavo baba vane ruzha pamba manekidzo anonzwa kuti baba vapa vanyaya kuponda baba vapa vanyaya kuita zvakadai saka ivo vari kudeedza maitiro avo ndo vari kudeedza vanhu vekunze kuti vaone zviri kuitika
mune ukama hwakadini nevaya vanonzi maG40
isu tiri pati yevanhu vese zvemafactions avo kuzanu PF ndezvavo vakutoda kutouya kuno kuMDC kundogadzira mamwe mafactions ndo vakamanufacture anakupe ndo vakamanufacture anamonzora vaakupita musava nekushandiswa nezanu ndo vakamanufacture anakomichi saka ivo ndo vaakutouya nemafactions batiri mafactions avo vari kuimpota kubva kuzanu PF kunza kwatiri manje isu vashamisika nekuti vana vezimbabwe varamba kudhivhaidwa vana vezimbabwe varamba kupatsanurwa
zviri kunzi zvakare bato renyu riri kutaura zvemanyepo pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu munoti chii namashoko aya
nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu haisi nyaya yekutaurwa ka inyaya yezvinhu zviri kutoitika nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe zvinhu zviri kutozikanwa zvinhu zviri kutozikanwa ndosaka michiona izvozvi kudiaspora uko Britain South Africa kwakasiyana siyana kuAmerica kwakazara maZimbabweans ari kutiza kutyorwa kwekodzero dzevanhu vari kutiza Zimbabwe iri kupisa isikagariki vari kutiza kutambura vari kutiza kurohwa nekutambudzwa nezanu PF saka haisi nyaya yekuti zvinhu zvoda kutaurwa zvinhu zviri kutooneka zvinhu zviri kutoitika hazvina mubvunzo.